Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi kuri musi wechitatu 23 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevatanhatu, 326. Hurumende inoti haina kupa mvumo yekukwidzwa kwemari yekushandisa mabhazi nemakombi. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevatanhatu, 326. Zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuMashonaland East uye umwe chete kuBulawayo nekuManicaland. Nezuro vanhu zana nemakumi maviri nevaviri, 122, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava zana nevashanu, 105, vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe gumi nevanomwe, 17, vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi mana nevatatu, 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe, 90, vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevashanu, 35, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi mana nevana, 12,544. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine zana rine makumi mashanu nevapfumbamwe, 10,159. Mumwe mudzimai wekuZimbabwe anonzi akafa nezuro mubhazi paBide Bridge akamirira kudhindirwa mapepa kuti apinde muZimbabwe. Mutyairi webhazi ravakange vari akaudza vatori venhau kuti amai ava vakatanga kuudza vamwe kuti vari kunzwa kungoneta nekupera simba vakadirwa mvura nevamwe. Ndokumbobuda mubhazi kuti varohwe nemhepo, asi vakaedza ndokutadza kupinda mubhazi zvekare. Nezuro Chronicle rakati vanhu vari kuita mazuva kana maviri vakamirira kudhindirwa mapepa avo ekuti vapinde muZimbabwe. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica Vadhe Wamavhinga vanoti matambudziko akatarisana nevanhu mazhinji, vachiti izvi zvaitika panguva imwe chete umwe mudzimai nevana vake vaviri vakatorwa nemvura pavakaedza kuyambuka rwizi rweLimpopo kunotsvaka basa kuSouth Africa.
Tine urombo kuti pane mudzimai chizorwa chekuZimbabwe akashaya paBate Bridge akamirira ari mubhazi akamirira kuti vayambuke kubva kuSouth Africa kuenda kuZimbabwe nenyaya yekuti kunze kuri kupisa zvakanyanya, vanhu vari kumanikidzwa kuti vamirire kwenguva yakareba, dzimwe nguva kwemazuva akawanda kuti vakwanise kuyambuka paborder. Nyika dzeZimbabwe neSouth Africa dzinofanira kuti dzione kuti patorwa matanho ekuti vanhu vabatsirwe nekukurumidza, kunyanya nguva ino yekisimusi yekuti vanhu vakawanda vanenge vachifamba vanofanira kuti vabatsirwe nekukurumidza vagone kuyambuka tisaite dambudziko rekuzorasikirwa zvine upenyu nekuti vanhu vakundikana uyezve vanhu vanenge vasina chekudya, kuchipisa, pasina kufema kwakanaka nekuti vanhu vanenge vakawandisa.
Zvino chingaitwa kudzivirira zvinhu zvakadai ndechipi vamavhinga?
Tinokumbirisa hurumende dzeSouth Africa neZimbabwe vabatsire vanhu vari kufamba nekuchimbidzika, nekuti iko zvino vakawanda vanhu vanenge vachida kuti vayambuke vaende kumusha kuZimbabwe kuno vanenguva yekisimusi negoredzva nehama dzavo nemhuri dzavo. Kuzarisa kwakaita paBait Bridge zvakarewo kuti vanhu vari kunonoka kubatsirwa kwaunza njodzi dzakawanda dzinobva mukuti vanhu vanenge vachida kuti vayambuke kuenda kumhiri kuSouth Africa kunotsvaga chouviri. Tinoziva kuti pane mudzimai akafira mubhazi achida kubatsirwa kubva kuSouth Africa, asiwozve kune mudzimai nevana vaviri vakafira murwizi muna Limpopo vachiedza kuyambuka kuti vaende kuSouth Africa kubva kuZimbabwe. Saka matambudziko mazhinji ari kuitika anoda kuti agadziriswe kuti panoyambuka paBait Bridge pasazarisa uyezve vanhu vasarasikiwa neupenyu.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadyo Wamavhinga, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Hurumende inoti haina kupa mvumo yekuti mari yekushandisa mumabhazi kana makombi ipamizirwe, ichiti inoyambira vatyairi vedzimotikari kuti ZUPCO ndiyo yega ine mvumo yekutakura vanhu. Mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe, Vatafadzwa Goliat, vanoti chinonesa ndechekuti mabhazi eZUPCO nemadzisawira avo vari kutadza kutakura vanhu, zvinove zvinokonzera kuti vemakombi nevemarori vatakure vanhu zviri kunze kwemutemo, sezvo vanhu vachida kuenda kumabasa kana kudzimba dzavo nguva ichiripo.
Hongu vari kukidza mutengo ndiye makombi vakazvimirira avo vari kunzi havasati vatenderwa kunge vachitakura vanhu mucovid munomu. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti mabhazi ekambani yeZUPCO neshamwari dzayo mashoma zvikuru kuti vangange vachitakura vanhu vese mudhorobha reHarare. Saka zviri kuitika ndezvekuti vemakombi akazvimirira vari kutakura vanhu vachivawinza mudhorobha izvo zvisiri kudiwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Saka tikuti ivavo vanokwidza mutengo vemakombi vakazvimirira, nevemarori vari kutakurawo vane mutengo wavo, vemapuraivhete vari kutakurawo, zvichireva kuti vari kutakura ZUPCO iri kutakura 44%, 56% iri kutakurwawo nemota dzevanhu vakazvimirira kana kuti mapuraivhete, kusanganisira marori, mawishi nedzimwe mhando dzemotikari dziri kutakura dzevanhu vakazvimirira mumaguta ose.
Mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe, Vatafadzwa Goliat, vari parunhare kukadoma neStudio 7. Asi mutevedzeri wegurukota rezvematunhu, Amai Marian Chombo, vaudza Studio 7 kuti pane motikari zhinji dzisina kunyoreswa dziri kufamba dzichitakura vanhu, vachiti mapurisa achange achiita basa ravo nemazvo kuona kuti motikari idzi nevatyairi vadzo vabatwe uye vabviswe mumigwagwa.
Kambani yenyu yeZUPCO haina kukwidza mari dzekufambisa. Isu seZUPCO zvido zvedu kunyanya ndezvekuti mhuri yeZimbabwe ifambe nzendo murunyararo zvisina njodzi uye ichibhadhara muripo wakaerekana. Kana pano vari kufambisa mashoko akadero ndezvekunyeba uye kutsvaga kuipisa zita rekambani yenyu yeZUPCO. Tiri kuona kuti pahoriday pano pane mota dzisina mvumo dzekunge iri parodhi dziri kungotakura vanhu. Tiri kuyambira vanhu kuti mota idzodzi dzatiri kuona hadzifani kunge dzichikutakurai, uye muri kuona kuti dzimwe dzinenge dzakavharwa nemakadhibhokisi, dzimwe newaya. Hazviite kuti vanhu vanenge vachikwira imomo vange vari sefu. Zvinotoratidza kuti mota idzodzi hadzina matsamba magwaro anodiwa
ne Minister of Transport and Infrastructure kuti dzinge dzichinge dzichitakura vanhu pamigwagwa. Ivo vari kutakura ivava tikuona dzinguva vanenge vachitokwidza mitengo yavo uye vachitakura panenge pasingabvumirwi. Tese tiri kuziva kuti tiri panguva yelockdown nenyaya yeCOVID-19. Kwakabva kwaiswa mutemo wokuti matransporta vanogona kutakura vanhu ndevezupuko chete. Iye zvino tinoshuvira kuti kudai mapurisa vaita basa ravo nemazvo sezvavanoita zvokuti vasunge idzi mota dzinenge dzichiwanikwa dziri pa dzichitakura vanhu pamigwagwa dzisina mvumo. Naizvozvo tinovimba kuti sezvakataurwa nemukuru wenyika kuti panguva ino yeholiday mapurisa vanenge vakawanda pamigwagwa kuchengetedza vanhu uye nevanhu vavemota vanongotakura vanhu zvisina tsarukano.
Avo vange vari mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vari parunare neStudio 7. Kunyange hazvo pane maonero akasiyana-siyana pamusoro pezuva reUnity Day iro rakapembererwa nezuro. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti zuva iri rinofanirwa kukudzwa zvikuru mukuti rakamisa njodzi yakanga yoramba ichikura munyika zuva nezuva panguva iyo kusawirirana kwevanhu kwange kwave kunyanyisa. Munyori weZCC mufundisi Kenneth Mutata vanoti kubatana hazvirevi kufanana asi kuti vanhu vanoita maonera pamwe kuti gwara renyika rirambe rakajeka.
Zuva re Unity Day pfungwa dzakauya neutungamiri weZimbabwe 1987 kuti tipedze kuurayana nekukuvadzana kwatanga takuita pamakore akanga apfuura.
Munofunga kuti pave nokubatana kwakakwana here?
Nhau yekuti tisvike pakubatana kwakadzika kwenyika ibasa richiri kuenda kumberi rinotsvaka kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti basa iroro ripere. Isu semakereke inyaya yakatikoshera zvikuru nenyaya yekuti kubatana kwevanhu ndiwo mongo wekuva vaKristu sezvo Mwari wedu ari Mwari wekubatana, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Izvozvi zvinotiratidzawo kubva pamaonero echiKristu iwawa kuti chinonzi kubatana hazvirevi kufanana. Kubatana zvinoreva kuti vanhu vanogona kunge vakasiyana achivachitsvaga nzira dzokuti vangaenda sei kumberi. Zvazvinotsvaka ndezvokuti mukusiyana kwevanhu kunoda kuti vanhu vagadzire nzvimbo dzekuti mukuona kwakasiyana-siyana ikoku vanhu vanogara vane nhaurirano dzinovabatsira kutesera pfungwa dzavo kuti muonera pamwe chete urambe uchikura.
Kubatana kunounzwa sei?
Kubatana hakugoni kuitwa neganyavhu uyezve hakugoni kuitwa nokuvhundusirana nekushushidzirana. Kubatana kunoitwa kana vanhu vachinzwisisa pamwe chete uyezve vachiona kuti vese vane mukana kumberi kana vakaisa maonero avo pamwe chete. Saka tinoramba tichipemberera pamwe chete navamwe vose semachechi zuva rekubatana kwenyika asi tichiti basa richiri kumberi.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Richinyora pachiita paro bazi rezveutano riri kuyambira kuti panogona kuve nekupararira kwecovid-19 pazororo rino. Kuroniko rinoti vanhu vatatu kusanganisa mwana mudiki vakafa apo kombi yavakange vari yakaeredzwa nemvura ichiedza kuyambuka Rwizi Mutora Huku kuzvishavane. Zimlife.com inotiwo mupurisa wemunisipariti yeguta reGwanda akawanikwa akafa mushure mokuyeredzwa nemvura murwizi rweManzamnyama. ngave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwazuwai mestu defeve wana mkuma jonga mkuma bule mwole sere imuri ama jangu dose mwole kwa mkambi wago Zimbabwe kusanga sana DJ kanzula wangu MDC umu mwole sere ndinomu shuira gore kisimu sine gore josha kanaka kushika tando kutando tando pinda shuma elekisheni na chura wa Kilifod.
Magadi magadi kupa studio 7 hapo wana mkoma yohande wana blessing zulu wana tete marve hapo tino kukwasi sae mose ni wangu wandisina kudoma ni mazita tino kushuvira hii Christmas ya kanaka ni goreja tino kukwasi sa mre yangu.
Magari kwa pasidi yosefe ni jinukumpia ukwa isa amandu zangu zilipa Zimbabwe ndi hindi kwa chao na matiwe ndi kwa Cape Town. Nukumpia ukwa isa amandu zangu zilipa kwa matiwe kutiwe ni gorila kanaka, ni kisimusi ya kanaka, ni wende ya kanaka. Shichi mwaringa kwa jarima kore kwa rama panyika tutenda.
Nini ndio itakasa ibiwe ti matochi ndo baba sanya atishonga wapa. Right. Nyaya ndinoda kupa kuruzhinji reZimbabwe. Ngangoti kunyika dzese dzakatikomberedza. Yasvika Xmas ino yatinodai kuti tisimusi. Ndinokumbira kune vechiditi. Mune zvimwe zvamunoita zvinondishungurudza chaiko. Mabhurugwa ngaagare panzvimbo. Mabhurugwa. Kudemedza mabhurugwa. Aiwa zvimwe zvacho zvinonzisa tsitsi yedu. Aiwa aiwa. Right. Ruoko runopa nopaziya ipapo ngatipei kune vamwe vasina watisese mwana anosiyana maropafadza anosiyana ngatizivei kune hama dzedu dzakatikomberedza chemberi harawa dzemwadzi sitoza kuti zvakamira sei panyaya dzechikafu nekuda kwecovid yatakadai kusangana nayo vamwe havana chokudya saka ngativabatsirei tisakangamwe kupfeka mamaski. Chirere chiriko, ende chiri kuuraya, ndatenda zvangu.
Mangwanani mangwanani muri yeZimbabwe navose vakapararira. Nevashamarari vana komatanonuka wangi. Ndinoda zvangu kutaura pamusoro pezvakataurwa navamunangagwa. Sekuti hanzi madzimai anofanirwa kuva mupariamendi i30%. Isu zvati miri nazvo izvozvo sei muchide kuti vaite 30% pazvigaro asi pakuvhota muchivada vese kuti vasasara kana 1. Saka izvozvo inopikisana nazvo ndichitotenda zvangu kunavo vakaparura chirongwa chaiye chekuti bato rinenge raita rongwa hwekuisa less than 50% muzvigaro vabvumirwe vanoda kunzi vasavhoterwa. Saka izvozvo tinoti pamberi nazvo tongoti neavo vanosungwa vasina mhosvavo ngavadzoswe vagarewo zvakasununguka nekuti nyika ndeyavo. Haikona kuti ukataura zvinopesana nezvebato rinotonga kana kuti ukainda ukandoita zvako zvekutaura mashoko anenge kukambena uchipikisa bato rinotonga wobva watosungwa utonzi unofanirwa kupika mujeri. Hazvipo izvozvo pamutemo hazvitenderwi. Ndini zvangu.
Mamiro akanaka namukoma jonga kandemiri pastresi namukoma blessing zulu namukoma tanonoka wande nevamwe vashamaranisira doma nemazita tichiti mangwana akanaka toziva tichiti tichiti tanetseka tanetseka mukati munyika yeSouth Africa muno tichiti hei tinokumbira vatungamiri avo vatungamiriri nyika nyika iende kumberi nyika isaita zvairi kuita nyika yaparara nyika yaparara vana vezimbabwe. Tisiravusatistofautitimwe minzi kuti nyika yeZimbabwe iite nyika ingatarisikongo kuti ha nyika yaparara pabhodha apo pabhodha Bedi Bridge apo wori mapurisa nemasoja yeya hapana kumira bho kungoita zvewori zvega zvega apapo paBedi Bridge apo kungobira mamari dzeva kungoba mari dzevanhu pabhodha. Takazvitamburira mukati menyika yeSouth Africa imukuda kudya mari dzedu ipapo dzinosina kushanda mapurisa nemasoja imi musadaro ndamupanikira hurumende ndamupanikira hurumende zano PF kuti ikupe mari muchemi chiguta musezvo uri pabedi pinji pamapolisa tirikuona tirikuziva ndichikwazisa zvemhuri yekwangu yose family yakadzidzikwazisa kuti Christmas box mujo Christmas box zvakanaka ikoko kwamuri mujo Christmas box zvakanaka ndichindatenda zvangu vamusha marari.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashora mabatirwo akaitwa nyaya yokupinda zvisiri pamutemo kweRussia mumakombiyuta emapazi mazhinji ehurumende yeAmerica, vachiti izvi zvakakonzerwa nekushaya hanya kwavaTrump, vachitizve vane zvavachaita nenyaya iyi kana vave mutungamiri wenyika. Zvichakadaro nemusi wechipiri manheru, vaTrump vakabudisa mazita evanhu vanopfuura makumi maviri vavapa ruregerero rwemhosva dzose dzavakapara. Vezvematongerwo enyika vanoti vazhinji vevanhu vapiwa ruregerero navaTrump vanhu vakawanikwa vaine mhosva dzine chekuita nemhosva dziri kupomerwa vaTrump. Vanoongorora zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano, vanoti mukuita izvi vaTrump vari kugadzirira kubva pachigaro.
Kutambidzana kwehutongi tinoona kuri kuramba kuchienderera mberi. VaBiden vari kuramba vachiita maappointments avo ari critical. So tinoona kuti vari kuramba vachigadzirira kuva vachizenge vaine masimba.
Pane chimwe chamboti chaitika here chinoita sekuti vanhu vasanyatsofara mune zvinangwa zvavaBiden kana kuti musarudzo dzavari kuita pavanhu vavanoda kuti vazoita makurukota avo?
Hapana chatati taona chakanyanya kudzama, asi kungoti munongozivawo mumapato munenge muine within a party mune mapiece nemapiece nemapiece. Saka vamwe nevamwe vanenge vachipusha ivo kuti dai wavo apinda pachinzvimbo. Asi pari zvino hatisati tananonzwa ruzha rwakanyanya kukura rungaro runokugunyuna pavanhu vanenge vachisarudzwa navaBiden. Asi pari zvino sarudzo dzavo dzinenge dzakanaka.
VaTrump vava kumborakidzawo here kuda kushanda navaBiden mukutambidzana kweutongi?
Maonero atinoita vaTrump havasati vachinja mamiriro avo pakuti vaTrump haasi munhu uya wokuti achazobvuma kuti ndakakundwa mune munhu ari kupinda achava achazotora masimba. Izvo havasi vakaita vaTrump kuziva kwedu. Kuziva kunoita vanhu vazivisisa vatingati masahwira avo vanotaura kuti ivo vaTrump havasi kuzoita konfidi. Asi tinoona kuti kumabasa vari kuita ari kuratidza kuti munhu uya wokuti aakutarisira kuenda.
Tanzwazve zvekare kuti iko zvino izvi vaTrump vabudisa mazita evanhu vanopfuura makumi maviri evanhu vavanoti varegererwa mhosva dzavo dzavakapara. Pane zvamukatitaurira pamusoro penyaya iyi?
Chokutanga ndechekuti izvo ava vanhu vavaregerera hatinoti mapardons zvinhu zvinoratidza kuti vaTrump munhu ari kugadzirira kuenda. Ava masimba ari mubumbiro remutemo weAmerica kuti president anotenderwa kuregerera vanhu vanenge vaine mhosva dzavakapara. Saka zvavari kuita izvi vaTrump zviri kutiranira kuti munhu ari kugadzirira kuziva kuti pa20 January anenge asisina masimba iwayo. Saka vari kutomashandisa. Tichitarisa kuti vanhu vavaregerera ava ndivanani, tinoona vazhinji vacho dziri dzatingati shamwari kana kuti vanhu vanenge varekomendwa neshamwari dzavo. Mapadoni awa inyaya yatichange tichiongorora nokutaura nezvazvo mumazuva ari kutevera.
Pane nyaya here nekuti tinoona zvevamwe vachiti vazhinji vavo ava varegererwa vakadowanikwa vaine mhosva mumatare edzimhosva, asi ishamwari dzavatrump dzine chekuita nekuda pamwe nemhosvawo dzinopomerwa vatrump. Pane chamungajekesa ipa?
Pane ithink varume vanonge vaviri vakange vabatikidzwa nenyaya yokunyepa panguva yaaiita vamula mainvestigations. Vamula vakanga vachiita mainvestigations ekuona ivo kuti vatirambo musarudzo yavakanga vaitwa vanga vabatsirwa here nemarussians kana kuti kwete. Saka pane varume vaviri avo vakachajwa munguva iyoyo vakawanikwa nemhosva yekuti vanga vanyepera vamula, vanga vari special prosecutors. Saka ava ndivo vamwe vevarume varegererwa navatrump.
Munoona sekuti izvi zvicharamba zvakadaro here kana kuti zvinogona kuchallengewa mumakoti kana vatrump vabva pachigaro?
Manzwisisiro andinoita mapadon ndeyekuti kana ichinge yatoitwa munhu haangachajwi nemhosva yaakambochajwa nayo. Kana vanhu vachizuva paine dzimwe mhosva dzavangapomerwa dzinenge dzichitova different pane dzavakange vambochajiwa vakabatwa vaine mhosva. Saka idzi dzaregererwa idzi ndoona sokuti dzatopfuura kusara kwekuti kana paine dzimwe dzinenge dzichizobuda.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tanda nani kambo kanobva kuna Kondri Zikuru. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave 326. Hurumende inoti haina kupa mvumo yekukwidzwa kwemari yekushandisa mabhazi nemakombi. Tasvika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.